utungani wa sangano re Atus wa Albert Masaraure watanangura kutipa zgaros dana tuzo utungani wa sangano iri kana kuti National Executive Council pachaitwa sarudzo pazvigaro zvina. Iwo vaMasaraure pachavo pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vakadoma nematunhu esangano iri kuti vadzokere pazvigaro zvavo pasina anovakwikwidza. Zvigaro zvine vanhu vari kukwikwidza zvinosanganisira chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weAtus, mutevedzeri wemunyori mukuru, chigaro chemubati wehomwe pamwe nechemutauriri wesangano. VaMasaraure vatiwo pachaitwa sarudzo dzevanyori vemakomiti achatungamirira mabasa akasiyana-siyana musangano ravo mushure mekunge kongiresi yavo yaona kuti ndeapi mabasa akakosha achaitwa makore mashanu anotevera.
Manominations paakaitwa kune zvinzvimbo zviviri zvinosanganisa chinzvimbo chapuresident pakaitwa nomination yemunhu mumwe chete nechinzvimbo chasecretary general vaRobson Chere vakanominatwa pasina mumwezve akanominirwa panzvimbo izvo. Asi kune zvinzvimbo zvinosanganisira vice president, deputy secretary general, tinotarisa secretary for finance nemutauriri wegungano vanove spokesperson. Pane makwikwi achaitwa ipapo poitwa sarudzo dzokusarudza kuti ndevapi vangazotungamirira zvinzvimbo izvozvo for makore 5 anotevera. Tichitarisawozve Congress inozogara zveyoumba masekretary atinosarudza pacongress. Iwayo hazvisi zvinzvimbo zvinogara zvakatarwa muconstitution. Bumbiro remutemo redu rinoti panosangana Congress yega yega inofanirwa kusarudza vanhu vanomirira zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe nguva iyoyo vanenge ari masekretari zvezvinhuzvimbo zvakasiyana-siyana.
VaMasaraure vati panopera musangano uyu mangwana pachabuda zvisungo zvakasiyana-siyana. Vakatiwo vanotarisira kuti chisungo chakatorwa neNational Executive Council chekuti vadzidzisi vasaenda kumabasa panovhurwa zvikoro nechimwe chichazeyiwa zvizere.
Kumashure uku National Executive Council yedu yakagara pakavharwa zvikoro ikawirirana kuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa kusvika mari yemavadzidzisi yakutambirwa ichienderana Congress. Congress ine decision hombe kudarika National Executive Council. Tinotarisira kuti pamucongress ichatsigira zvakarongwa National Executive Council kuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa kusvika tawana muhoro. Asi pamwe zvimwe nguva pamucongress ingarambi varairidzi vanenge vaine mumwe muono, asi tichange tichizoona kuti inobudisa chisungo chipi.
Dzimwe nhengo dzesangano iyi dzataura neStudio 7 dzati dzinotarisira kuti pamusangano uyu pachabuda zvisungo zvakajeka uye zvakasimba zvekuti vadzidzisi votora gwara ripi pamusoro pemari shoma yavanotambira uye mashandiro avo. Imwe yenhengo idzi ndimuzvare mao Blessing Nyambara avo vati musangano uyu wauya panguva yakanaka chaizvo sezvo zvikoro zvichivhurwa svondo rinouya.
Tokuda kunovhura zvikoro asi mari hatina. Vabereki vacho vatiri kuda kuti vanovhura zvikoro vana vavo vauye havasi kukwanisa mafizi acho, havasi kukwanisa mayunifomu acho, havasi kukwanisa steshinari yacho inodiwa kuti tikwanise kushanda nevana. And isusu pachedu hatisi kukwanisa kuafodhera vana vedu kuti vaendewo kuzvikoro kwavo. Saka zvakadaro ini semudzidzisi chinhu chinondiomera kunodzidzisa ndisina zvikwanisiro zvese zvinodiwa. Saka the resolution yandotarisira kuti isu seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tichasunga pano pacongress pedu ndeyekuti hakuna mudzidzisi unodzokera kuchikoro kana pasina zvaitwa nehurumende.
Imwe zvenhengo muzvare Bernadette Mugazi vati vanotarisirawo kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuti ndezvipi zvingaitwa kuti vadzidzisi vose munyika vakwanise kutaura nenzwi rimwe chete zvisinei kuti vari musangano ripi kana kuti vanodzidzisa kupi.
Munhu wese haana chaari kuwana, nesi, musoja, mupurisa, munhu wese ari kutambira kucivil service haana chaari kuwana. Saka zvinoda kuti tibatane pamwe chete, kwete maticha chete, tibatane muri yeZimbabwe tigadzirise izvi nekuti zvinoda kugadziriswa nemunhu wese munyika yese. Nekuti kuenda zvedu kumabasa kwokuti vanhu endai but tikuenda kunoitei, tishandira ani, pasina chatiri kuona chiri kubhildwa. Kuenda ticha hongu vanganyepere kuti vari kuenda asi vanenge vakagara mumaclassrooms, vakagara pamusana, havana chavari kuticha. Mumabasa macho vari kuenda vachoni vari kungomhanyisa mabhizinesi avo ekuti vawane kurarama. Saka hatisi kuvaka nyika.
Hurumende yakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti inoda kusangana nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council kuti vazeve nezvemihoro. Asiwa masara urewati misangana ya kadai inzira wekweza kubata wa shandiwe urumende kumeso.
Iyo urumende ngaire kivuramba ishamba nisukungesewa na wadiki. Tuna ziwati sose zino sisi itanguwa ninguwa kana shukuru za kufuru. Iri inyayi kuda kubata wanu kumeso kutuwa fungi kile kutipane shukuru za walisa sunga. Asiwa inyayi kuda kuramba wa hiti tendereza. Tikiramba teka ngolo kiru wa muna amone matamuzi kata garatinao.
Atina ukwansa kumzwa kuhurumende kana kunewe Apex Council panyaya ili. Sanganore Atuz, raka wambo mgwerea 2014, raka nyanya kunangana nekumirira varairizi kumaruwa, rikaviri mweni masangano mashanu, anamirira varairizi mnyika. Ndaka mirira Studio 7 mgweru, ndini taura ishava.